kubva musu tuvata zamakuru atidzira tikatumirwa mapurisa akatirambidza kuti pinde nepetition yedu hatina kuzende pamboita eni zvimwe zvinhu zvakazoitika maererano nenhaurira saka inongovavo ozizi haiziwi haiziwi
pane zvamuri kuitawo here kuedza kuti munge muchikwanisa kuti mutaurirane muri kutaurawo here nevamwe vekunzi vakaita sana aelowa
hongu takanyorera svondo rapera kuhofisi yeinternational labour organization yomuno muzimbabwe tichivazivisawo nezvatiri kusangana nazvo maererano nokumbunyikidzwa kwekodzero dzedu sevashandi zvisinge zvichipesana nemagwaro aripo eInternational Labour Organization anotarisirwa kutevedzerwa nenyika dzose dzinosangana muInternational Labour Organization saka takatongomirirawo kuti kuda ivo vachawanawo nzira dzokuti tidzokedzane tiwane mataurirano atingaita
pane gurukota idzva rinoona nezvevashandi mati makwanisa kutaura naro here
takavanyorera zveaeloizi takatozviita vasati vavapo asi takavanyorerawo tsamba iro svondo rapfuura iri tichikumbira kuti tisangane navo tizivane nokuti kuda patiri yasangana ipapo taikwanisa kuzoona kuti tingatipa rezvo zvitsva here zvavari kuuya nazvo segurukutadzva